Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu zvita 4/2019. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo dzesangano ravana chiremba reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association dzinoti nhasi vachange vachiratidzira muHarare. Varimi vefodya vanoti kukwira kwemitengo yezvekurimisa kuri kuvakanganisawo. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru musangano revana chiremba vakuru reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association, Dr. Aaron Musara, vanoti nhasi vachange vachiratidzira muHarare nekusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende. Kuratidzira uku kuri kuuya apo gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakaudza Studio 7 nezuro kuti hurumende haisi kuzotaurirana nevana chiremba vari kuramwa mabasa kana kuti vakadzingwa mabasa. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa mushure mehurukuro nevakuru vemakereke vakati vana chiremba vaikwanisa kudzokera kumabasa mukati memazuva maviri, asi Dr. Moyo vanoti vashoma ndivo vakatambira kurudziro iyi. Vana chiremba vanoti vari kuda kuti hurumende itange ratidza kuzvipira kugadzirisa zvinhu zvaita manyamamire nerongo muzvipatara, zvinosanganisira kushayikwa kwemishonga uye michina yemuzvipatara. Vana chiremba vati vanoda chose kushanda, asi zvinhu zviri kuvarwadza ndezvekuti vamwe varwere vave kungofa nekuda kwekuti havana zvikwaniso. Mukuziya nezvekuratidzira kwanhasi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Musara.
Vana chiremba vafunga kuti zvingaita zvakanaka vakaenda kudare ramakurukota anomirira vanhu kunova kuparliament. Voendako vonopatsamba kune vechidare iroro vachivatsanangurira izvi zviri kuitika kuzvipatara iko zvino, kuti kuchipatara hakuchisina zvekushandisa uye vashandi havachagoni kuya kubasa. Saka varwere havasisina vari kukwanisa kuvabatsira. Tichitarisira kuti ivo vane izvo vanosungirwawo kuita nechibumbiro remutemo wenyika yedu yeZimbabwe, kuitira kuti vange vachipindira kana zvichinge zvaita saizvozvo. Saka ndingati muchidimbu ndo urongwa huripo.
Asi tiri kumboonawo vamwe vanenge vachida kuratidzira vachizoguma woita hwakiti nagonzo nemapurisa. Mavazivisa here nezveurongwawo?
Mapurisa takataura navo, vakatipa mapepa acho zvese, tikanyorerana pasi tikawirirana kuti izvozvo hazvina kuipa, ngazviende mberi, ngazviitwe hazvo.
Muri kutiwo vana chiremba havana zvikwanisiro muzvipatara umu, zvii zvamusina zvamuri kuda kuti zvinge zvichiwanikwa kuti mukwanise kuita basa?
Zvisimo muchipatara zvakawanda, zvinobvira kuti iyo mishonga yacho, kwoita zvinhu zvakafanana nemabhandeji nemaglavhu ekushandisa muchipatara macho, izvozvo zvese zvipatara zvaomerwa iko zvino, hamuna. Saka zvinoitika futi kuti mimwe mishina inoshandiswa muchipatara yapera kufa, endi hapasisina shungu mukati meavo vanofanira kuita basa iri. Yatiri kumboonawo yekuda kuedza kugadzirisa zvinhu zvacho, saka zvokungofa zvichingosiyiwa zvakadaro.
Asi vamwe vari kuti hongu zvinhu zvakaoma chiremba, asi imi nebasa ramunoita munenge musingafaniri kuti muramwe mabasa, nekuti munenge maakuomesera varwere.
Kwedu isusu zvedu isu hatina kumbokuti kuramwa mabasa isu, kana takakutarisa hedu, nekuti basa racho tiri kurida, tinoda kusevenza, Asi kana uchinge waenda kubasa kwacho kusina chekuseenza, uchiti uri kunoseenza. Zvinova kuseenzei. Basa ratanga takuita iko zvino izvi. Rangarize kutarisa vanhu. Uchitoona munhu achitosvika pakutofa muchipatara, ukangomutarisa usina chauri kuwanisa kunge uchimubatsira nacho. Zvanga zvakaoma izvozvo. Nekuti chiremba akatasana neizvozvo. Chinhu chekuti hachibudi mupfungwa mako kwenguva refu inoteera. Unoramba uchingoita nguri kungoona munhu iye mumaso mako. Izvozvo zvakaoma zvekuti unozosarudza kuti kana zvakadaro soka, kana vanhu ava vari vari kuya kuno kuzofa, zviri nani vafe havo vari kudzimba dzavo, pane hama dzavo dzinovada nekuvayemura, pane kuti varwere vavo vekofaisi takatarisa tisina zvatinokwanisa kunge tichivabatsira nazvo. Zvinozonyanya kukuzotirwadza mwoyo, saka hatina kurama mabasa. Nhasi chaiye tikaudzwa isusu kunzi raiti urongwa huri pano hwamira sezvizvi. Taakugadzirisa nyaya yekuti zvipatara kuchipatara hakuchashandisika. Zvinhu zvikudikanwa izvi, plani yataamayo ndeyekuti nekuti kuti tikwanise kuti zvikwanise kushanda. Isusu takatogadzirira kuti tikangopuwa plani iyo tikangoitarisa, tikangoona kuti plani iyi inoshandika nayo, mangwana chaiye vanhu vanenge vakubasa. Zvino zviri kunetsa ndezvekuti vanhu vanotaura kuti takutogadzirisa izvo zvisoo takugadzirisa. Mobva mangoona mwarara mwarara kuita kunge mvura yehore hapachisina chichabuda paya.
Munyori mukuru musangano ravana chiremba vakuru reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara vange vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Mukuru wesangano rinoona nezvekurimwa pamwe nekutengeswa kwefodya reTobacco Industries and Marketing Board Dr. Andrew Matibiri vanoti kukwira kwemitengo yezvekurimisa kuri kukanganisawo zvekare varimi vefodya, izvo zvinogona kuzoderedza ndimo yemwaka uno. Dr. Matibiri vanoti mitengo yefertilizer yakakwira zvakanyanya uye varimi vefodya vakatanga kudyara vachidiridzira vave kukanganiswa nekudzimwa kwemagetsi. Jonga Kandemiri aita hurukuro naDr. Matibiri.
Matambudziko arongosanganawo nevamwe varimi vanorima zvimwe zvirimwa angofanana neyatiri kuona kuvarimi vefodya. Chiri munyaya kumeta nenyaya yemitengo yeiya yatonzi mainput zvekushandisa pakurima, mafertilizer, mishonga yekushandisa nezvimwe zvakadaro. Magetsi ari kunetsa kuwana mafuta kana kuti dizeri zvekushandisa kurima zviri kunetsei kuwana. Rinowanikwa zvaro apo neapo, hazvichiri kunetsa. And uye zvakare mvura haisati yanyatsonaya zvatinokurisisa kuti mvura yekunyatsodyara fodya, nekuti fodya haikunyatsosimuka yanaya. Vomungu varimi vachiri kudyara zvavo fodya, vaya vakadyara yeirrigation deya inotangisiswa mukanana September kana kutanga kwaOctobe, ya yakabata zvakanaka nekuti iri kudiridzirwa. Asi zvandambotaura zvaya zvenyaya yemagetsi iri kutinetsei panyaya yekudiridza fodya yacho. Asi ivo vamwe zvakare vakasangana nematambudziko ekuti fodya yavo yakatyorwa nemhepo kana kuti yakarohwa mashizha nechimvamawo. Asi ndangoti vazhinji varimi zvimwe zvatiri kudyara fodya, vatiri kuisa fodya munyika mavo.
Tiri kunzwawo mitengo yezvekurimisa zvakaita sefotereza nemishonga inodiwa nevarimi iri kunzi mitengo yacho iri kungoshanduka mangwana unowana yashanduka, mangwana unowana yashanduka. Vari kubatanawo nazvo sei izvi?
Hai, zvinhamo kwese kwese muagriculture kune zvekurima izvi. Mitengo iri kuramba ichingokwira nguva nezuva nekuti vazhinji vacho vanotengesa mishonga iyi nezvo zvakafanana nemafetereza vanoti vanoshandisa mari yekunze kuti zvipinde muno munyika. Sakawo mitengo yacho inongoteedzerawo zvinenge zvichiitika pamisika yemari.
Varimi vefodya vanosibatsirwa kuti vanenge vachiwana wemakambani vanobatana navo mukurima, vakakwanisa here kuwana nzira idzo dzekubatsirika mwaka uno?
Ya, kufodya kunenge kuri nani pane kune zvimwe zvirimwa nekuti zhinji fodya nangoti inotopfuura 83% yakatengeswa necontract. Saka vazhinji varimi vanongozemberana nemakambani atoti macontract kuti vawane izvozvo zvekushandisa pakurima fodya, asi pane zvimwe zvavasingawani kumacontract.
Mukuru weTobacco Industries and Marketing Board Dr. Andrew Matibiri vange vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vadzidzisi vekumaruwa vanoti vari kushungurudzwa nevasori nenhengo dzezanupf munzvimbo dzavanoshandira zvichitevera kuramwa mabasa kuri kutungamirwa nesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi akataura nevadzidzisi ava ndokutipa nyaya inotevera.
Dzimwe nhengo dzesangano reATUS dzinoti dziri kushungurudzwa munzvimbo dzadzinoshandira zvichitevera kuramwa mabasa kuri kutungamirwa nesangano radzo. Imwe nhengo yeATUS uye vari mudzidzisi pamufungautsi Primary School kuGokwe vaGerald Davengwa vanoti vakadzingwa pachikoro nevabereki vevana vanodzidza pachikoro apa vachipomerwa mhosva yekusauya kubasa zvavanoti hazvisi zvechokwadi uye uku kutyorwa kwekodzero dzavo dzekuratidzira kumushandirwi.
Hatichakwanisi kuratidzira kana kutaura na employer kutara kwandiri kuita kudai ndakatodzingwa pabasa paimba inakanchigara kubva muna 2015 ndichinzi ndiri kuita zvisiri pamutemo, asi kada kutarisa ndakaisa tsamba yangu yekuratidza kuti tava incapacitated hatichagoni kuenda kubasa, tiri kungodawo mari inokwanisa kuti tikwanise kurarama zvoga izvozvo. Asi vabereki havana kukwanisa kundinzwisisa vakabva vandidzinga pamba.
Vatavengwa vanoti vave kurarama zvowakumukwaku zvichitevera kudzingwa kwavakaitwa pachikoro chavanodzidzisira.
Zvisinei, vakanditi ivo sinzi ndisingakwanisi kuuya kubasa nenyaya yekuti mari yandiri kutambira ishoma, ndava kufanira kuti ndibve. Vakabva vaita zvekunyora iri tsamba yakadhindwa nahead wepachikoro.
Imwe nhengo yeATUS uye vari mudzidzisi pachiweshe Primary kwaChirumhanzu vaGodfrey Chanda vanoti kushungurudzwa kwavo nemukuru wepachikoro apa vawapiwe nyika Blasio Mawire pamwe nevanofungidzirwa kuti vasori kwave nenguva.
Mukuru wechikoro akanyora tsamba akaiisa kuhead kudistrict. Tsamba iyi aiti vabereki vanyora, haana kuti ndiye anyora, akaita sekunonzi vabereki vanyora tsamba. Akabva avanza kuti ndiani anyora tsamba. Pavabereki vaiti anyora tsamba hakuna kana mumwe mubereki ane zita rinozikamwikwa.
Vachanda vanoti pari zvino vakatobva kutambidzwa tsamba yekuvapomera mhosva navamawire uye vanoti kushungurudzwa kwavo kwava kupinzwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Ndiri kupomerwa mhosva yekunzi ndinorovha kuchikoro. Pandanditarisa mazuva aari kuti ndakarovha ndanga ndiri pabasa zvemachokwadi. Ndanga ndine timu yevolleyball yandotrena yanga yakahwina ikaenda kudistrict for camping. Ndiri kudistrict ikoko iye akatora mazuva aya akati mazuva iwayo ndakarovha pachikoro.
Hatina kukwanisa kutaura navamawire pamwe nevakuru vebazi rezvedzidzo mudunhu reMidlands kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Gurukota rinoona nezvevasori vaOwen Ncube vanoti havana chavanoziva nezvenyaya iyi vachiti haisati yapinda munzeve dzavo. Zvichakadai mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vanoti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzemari yemihoro yevadzidzisi kwete kushandisa bato rezanupf kushungurudza vadzidzisi kumaruwa.
Vasori vehurumende nevanhu vezanupf vamuka chibhebhen'enga kuda kurwisana nevarayiridzi avo vanobhilonga kuATUS nevamwewo varayiridzi zvavo avo vari kuratidzira vachida mihoro yavo inotenga, vachida mari inokwanisa kuti vararamise mhuri dzavo. Izvi zvinhu zvinosvodesa kwazvo kuti isu tinotarisira kuti hurumende yedu inge ichiisa simba rayo rose pakugadzirisa nhunha dzedu dzinove dzinhunha dzechokwadi, kwete kuti vaise mbambo pakuda kuponda munhu ari kuti ari kuda chekudya, pakuda kuponda munhu ari kuti anoda kuti awane mari yekurapwa, pakuda kuponda munhu anoti anoda mari yekuti vana vake vaende kuzvikoro. Tinokurudzira hurumende yedu kuti iite sober up ione kuti iri kuparadza nyika. Vanoda kuzotungamirira ani vachitungamirira sei kana vaponda healthcare kana vaponda education.
Mutauriri wezanupf vaSimon Kayamoyo vakaudza Studio 7 parunhare kuti bato ravo harina charinoziva nezviri kutaurwa neATUS izvi vachiti uku kuzorwa madhaka kuri pachena. Munyori mukuru musangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanotiwo kupinzwa kuri kuitwa nyaya dzezvematongerwo enyika munyaya dzevashandi kuhwanda nemunwe.
Hapana munhu anofanira kufungidzira kuti vanhu vakati hatichakwanisi kuenda kubasa, vanhu ivavo vanenge vane pfungwa dzematongerwo enyika. inyaya yekuti muhoro salari haichakwanisi kupedza muwedzi.
Zvichakadai, gurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema vakapopotera Studio 7 patakavafonera kuti tinzwe pamire bazi ravo nezvekushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa nhengo dzeatus pamwe nenyaya dzemari yemihoro yevadzidzisi iyo inonzi nevadzidzisi yakafanana nemutero wembwa. VaMatema vakati tisavafonere zvakare tichivabvunza nyaya dzisina maturo, vakabva vadzima nhare mbozha yavo kudzamara hurumende yagadzirisa nyaya dzemihoro. Mutauro pakati payo nevadzidzisi ucharamba uripo sezvo vadzidzisi vachiti vari kusvetwa simba pasina muripo wakakodzera. Ndakamirira Studio 7 kuMidlands, ndini Thomas Chiripasi.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti bato rinopikisa reMDC riri kushanda nevanhu veruzhinji pamwe chete namasangano anomirira vanhu vemakereke nemasangano anomirira vashandi mukuedza kukonzera kubva pachigaro kwava Emerson Mnangagwa. MuDaily News mune nyaya inoti kubva kutanga kwegore America yapa Zimbabwe mamiriyoni zana nemakumi matanhatu ane matatu emadhora 163 million yekubatsira muzvirongwa zveHIV. MuDaily News mekare munisipariti yeGwanda yakatarisana nekunetsana nevagari veguta iri mushure mekuzivisa kuti ichatorera vamwe vanhu masitendi mazana maviri ane gumi nemashanu ainoti hapana chakaitwa paari kubva zvava mapiwa. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataura vega zviri mupfungwa dzavo.
Varume vakanotanga kubvunza, kandobvunza, ini ndiri munhu anobvunza zvakanyanya nyanya. Paya pairebwa kunzi mazuva zana anga asingarevi makore mazana here? Munangagwa paaiti mazuva mazana, zvinhu zvenge zvanaka. Aireva mazuva mazana kana kuti makumi makore mazana. Ai, izvozvo neizvi zvazonyanya izvo varume. Dai wanga uri umwe munhu waingosaina zvevo Munangagwa kuti handichadi basa wakutongo zvindau, zvigarira kumba kwako. Hapana chinombonetsa, usafunga sikuti varungu vanodzoka vakava vakakushungurudza, vanokushungurudzirei? Wazvisainira woga kuradza kukonewa, waona? Waradza kukonewa kuti izvi zvinhu izvi zvanditadza izvo. MuZimbabwe kuwanikwa ndege imwe chete inobuda ichitora vanhu, ichisenga vanhu imwe. Ndegeyo ikafa hapasina zvinhu zvichafamba, haukundokove kunyadzisa chaiko. Ipachamisa nyika yake hazvitongeri, wakazvihwinhira oga. Pane zvaunoda kuita kungoshungurudza vana vevanhu chete. Ah, wanyanya iwe.
Mangwanana akanaka timu reStudio 7. Zita ndimasukume. Uyu garwe hapana chaanoziva uyu garwe. Hapana charinoziva. Nyaya iri kuitika pandei kudariso. Mozisi akabva nevanhu kuIjipita akananga kuKenani, asi Mwari akakwanisa kuuraya mhandu dzanga chida kuparadza vana veIjipita. Naizvozvo uchamisa apinda panyanga, pinda panyanga achamisa. Ukatungamirira tinokubatsira, tisambochichidzirwa iwe. Ndatenda hangu.
Muri seiko paStudio 7 apo? Tinotenda nenhau dzamodai kutipa idzi, nhau dzinonakidza dzinofadza. Ndine chikumbiro changu chandinoda kuti mutaurirewo kune vanhu veZNPF vakaita sana Chuma vanana Gavula avava. Vanhu yavanotaura zvinhu zvisina nebasa rese panhepfenyuro yevanhu iyi, ndo nhepfenyo yevanhu. Kana vafunga zvokunyepa vanoenda kwavo kuZNPF TV, ZNPF Radio, ndokwavanonotaura zvokunyepa. Kunoda kuuya pano panhepfenyuro yevanhu vachida kuudza vanhu nhema, zvinhu zviri pachena zvechokwadi zvatine tichiziva achida kutanga kuti nyepera. Anoisa mufananidzo wokuti hanzi Chamisa akabvuta masimba kuna Kupe kuti zvakazodii. Vanhu ava ndivo vari kufurirawo naKupe, nevachiri Kupe ndevezanupiefu vari kumufurira dhanzi vakabirwa chipa, vachiona kuti vari kugurwa nemupfanhu wechidiki. Mupfanhu wechidiki avanetsawo, ende aninakidza zvavanga anonzi Juma. Saka iwo sei nguva nenguva chimwe kuti nzara iri kukonzereswa neMDC iwari wari kutonga nyika iwari madriver acho saka uzonetsana hwindi churudzi vanoesa nepfeva nawo kukwana chaiko vanaona pfungwa dzawo ndizi dziri papi basa kurwisana neMDC chamisa azodaiso chamisa kupi ngavagadzire nyika dai kurwisa vachimwerwisana ngavarwisana neuori huri muzani pfu hwawo uori hwembavha tatambura nevanhu avo ngavabve ngavabve abve toda kuisa muvanhu vechidiki uyu chamisa uyu vanhu vakaita seiko nawo
ya ndoti makadimakadimadi vatungamiri vestudio 7 vose vashamara studio 7 ndokukwazisai ha imi yandibata ndeya mutuli ncuvei ishuwa ungabavo nemari ina vanhu vanotevera unonyatsokuzvizova kuti mari iyi vakutumira da kuhwaichibuda iwo wobudisa mafiga asiriyo ha ava mutuli nyuve vataridza kusadzidza zvachose zvanyadzisa kuti munhu unoyi ndiye mukuru wehomwe yenyika obudisa mari isiri iyo ha ini ndanyara ini ha ndasvoda ndashuva kuti ha mukuru wenyika nyika dzose China iri kuchema naye America iri kuchema naye ha kuti kuda vanomuvenga nekuti ndiwe zanhu asi hakana havapengi vanhu avo ha izvi zvanyadzisa ndanyara ndanyara nezanu PF zanu PF yavo ndinyadzisa kusvika pakupedzisira ndatenda hangu ha indoitinasho ndogara kuno ku South Africa uko ndanyara zvikuru kwazvo handahosvoda ha ndoti rambai hamuchitipa nhau idzi tichihwa tichiteerera ndatenda hangu
apo pastudio 7 ndinokukwazisai mose ndinoda kutaura kune avo makomisheni agadzirwa nezanu PF avo hazvina zvazvinobudisa bazvina kana anza anza yacho takutoiziya kare nekuti hapana paangatomborora kuti zvinhu zviri kuitwa neMDC zviriraiti tikutoti anotoziva kutoti anhu MDC arikutoshaisha saka anza yacho takutoiziya nekuti zvitori pachena hamungambotori side 1 kuti ritonge nyaya yakarereka kune imwe side 1 yacho risipo dai yangoti kana ari 5 wobaisa kuti kana ari 6 makomisheni 3-3 kochirwisika kuti kana kusatoti atotsvage amwanhu akazvimiririra kwete kuti nhengo dzimwewo dziparamende dzezanu PF pashaishwako ndokuratidza kuti pfungwa dzavo dzakaora ari kushaya zvekuita ndokugumirwa atadza ndatenda hangu ndatenda hangu ndatenda hangu majonga nakomatanonoka nasisizitendo mawere ndatenda hangu
ari kutaura ndimukomanyasha wekugokwe mutereri westudio 7 kunyaya yemangwanani makadini mose muno muzimbabwe tine makambani mazhinji akavharwa nehurumende yezanu PF Zisco Steel, Chabani Mine, CSC, National Railways vana textile industry ese akavharwa nehurumende iri hazvimbodi kuti kwai kungave nemunhu anokwira ndega achinoita mamega deal achiwesta mari makambani iyayo akagadzirwa akafamba akashanda Zimbabwe inenge yatove uchine mukaka madhokuta zvipatara zvichishanda maticha achidzidzisa vana muzvikoro hapana chimwe chatinenge tichada asi ukatarisa mari yawestiwa nemunhu achiti ari kukwira ndege achinoita mamega deal kana nyange zvazvo dai yakaiswa kumagetsi ichitotigara tine magetsi 24 hours nyika yose hapana mamwe mamega deal anodiwa kunze kwekumutsa makambani akagara aripo achikurawa nehurumende munozoona kuti mainvestors mamwe anongouya oga aona kuti nyika iyi ine vanhu vari kushanda inoshandika inoitika mari hapana munhu angauye kuzovhura kambani nyuwani iwo mamwe aripo akavhara ari kutadza kumutswa nehurumende zvese zviri kuitwa nana mutuli wencuve zvimamezures zvavari kuita izvi kuti kuwestera nguva nekungobira vana vezimbabwe dzedu
manzwa pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Sudan inoti vanhu makumi maviri nevatatu vafa mushure mekudhuka kwaitika mune imwe factory muKhartoum. Moto uyu unonzi wakuvadza vanhu vanoita zana nemakumi matatu. Hurumende inoti kudhuka uku kwakonzerwa negonyeti rinotakura peturo iro rabata moto rikadhuka rikaparadza factory iyi. Amai Kamala Harris vazivisa kuti havachakwanisa kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro rwekupiwa mukana wekuzokwikwidzira kuve mutungamiriri wenyika gore rinouya. Amai Harris vaudza vatsigiri nevabatsiri vavo kuti havaoni vachibudirira uye havasisina mari yekuti varambe vachitsvaga rutsigiro rwokukunda, asi vakati izvi hazvirevi kuti havachaita zvematongerwo enyika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare reparamende yeAmerica range richinzwa uchapupu kubva kuvanhu vazhinji vehurumende rasvika pachinhano chekupomera mutungamiriri wenyika vaDonald Trump mhosva yekuti vakashandisa masimba ehofisi yavo zvisina kunaka uye kuti vakaedza kumanikidza Ukraine kuti iongorore vaJoe Biden nemwanakomana wavo netarisiro yekuwana zvakaipa pavari kuti vagozozvishandisa mukutsvaga rutsigiro musarudzo dzomutungamiriri wenyika dzichaitwa gore rinouya. Sachigaro wekomiti yeintelligence yange ichibvunzurudza vanhu pamusoro penyaya iyi vaAdam Schiff vaudza vatori venhau kuti uchapupu hwavabuda nahwo mubvunzurudzo idzi hwakawanda uye hunoratidza kuti vaTrump vakaita zvisakafanira. VaTrump vari kupomerwawo mhosva yekuedza kudzivirira kuti zvavakaita zvisabudiswa pachena. VaShiff vaudza vatori venhau kuti kana paramende kana kuti Congress ikasatsiura vaTrump pane kuedza kwavakaita kushandisa nyika dzekunze kuti dzipindire musarudzo dzemuAmerica, zvinokonzera kuti zvakaitwa navaTrump zvirambe zvichiitwa zvekare. Leonard Zakata, Madam Boss. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Nhengo dzesangano ravana chiremba reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association vanoti nhasi vachange vachiratidzira muHarare. Varimi vefodya vochema-chema vachiti kukwira kwemitengo yezvekurimisa kuri kuvakanganisawo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.